Janga tine misangano atinawo na ambassador Melin Robinson patanga tichikurukura nemagadzira tinoita misangano munoziziva kuti Zimbabwe ine ma relationship nenyika dzakasiyana siyana including London, Washington munoziva kukosha kwakaita ma capitals anotibetsera kuti semaZimbabweans tiite hurukuro pamusoro penyaya yesadzo dziri kuuya kuti dzakamira sei tashare maviews edu maonero edu.
Zvii zvakakurukurwa pamusangano iwoyu?
Takakurukura in terms of our commitment sebato nehurumende idzvairi kuuya kuti what is our commitment to democracy, what is our commitment kumeka sure tinoita ma elections ari free and fair. Munoziziva vajena kuti sarudzo kana zvisina kuita zviri pamutemo zvisina kugutsikana kwemabato akasiyana dzinokanganisa relationship inenge iripo pakati pehurumende neruzhinji rweZimbabwe because vanhu vanogadzwa nevanhu, hurumende inogadzwa nevanhu, inonzi a government of the people for the people by the people. Saka izvozvo ndo zvatoda kuti zvigadzise, takurukura nyaya yekukosha kunoita voters roll, kukosha kunoita mamedia reforms nezvimwe zvatinoona zvakakosha kuti nyika ino iite sarudzo dziri pamutemo.
Musangano uyu wakakosha zvakadii kubato renyu pamwe nekuvana veZimbabwe?
Musangano uyu wakakosha munoziziva kuti London ine relationship kubva kare neZimbabwe. Yakakosha nekuti tinogadzisa ukama, one of our commitment kana tapinda muhurumende ndeyekuti Zimbabwe idzoke into the community of nations. Saka izvozvo munoziva commitment to rejoin the commonwealth. Zvinhu zvese tinokurukura nenyika dzakasiyana zvatino ona kuti zvakakosha tigadzise nyaya yedebt question yemunyika. Munoziva chikwereti chenyika, vakomana nevasikana vanga varipo vavanga vachiba mari yenyika balloon debt yedu yapa almost 17 billion. Saka tinofanira kuti tigadziriswe kuti how do we address the oldest debt question yemunyika. Izvozvo zvinogadzirwa kana maita ukama kuwirirana nekunzwanana nedzimwe nyiko dzakasiyana. Saka those are part and parcel of the conversation that tinoita.